Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechishanu kubvumbi 7, 2017.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi.
Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Studio 7 inosvitsa makore 14 ichitepfenyura zviri kuitika muZimbabwe.
Mari yoramba ichinetsa kuwana munyika zvisinei nekuti hurumende yakaparura mari dzemabond notes.
Masoja anorova zvakaipisisa vadzidzi vepachino University of Technology vachinzi vakaisepi bhora jena remutambo wepool.
Makanzura ezanu PF anovhiringidza chirongwa cheWorld Health Day kuEpworth.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Vanhu vakawanda munyika nevemakambani vanoti dambudziko rekushomeka kwemari mumabhanga ratanga kukomba zvakare zvopakuti vanhu vanetseke pasina chiedza chekuti ringapedzwe sei. Nyaya yemitengo mitatu munyika yave kunyatsodzikawo midzi vanhu vachibhadhariswa mari dzakasiyana pakushandisa maATM cards, mabond notes nedhora rekuAmerica. Nekuona kuti dambudziko remari rave kuramba richikura, hurumende yakasunga vamwe vakuru vemakambani anoti Bathroom Boutique, Builders Home neEurostar Electrical Company Limited. Makambani aya ari kutongwa pasi pemutemo weBank Use Promotion Act achinzi haasi kuendesa mari kumabhanga mukupera kwezuva.
Vachitaura mudare reparamende nezuro, gurukota rinoona nezvemari vaPatrick Chinamasa vakatiwo hurumende ichadzika mutemo wekutorera mamwe makambani marezinesi kana vakasaendesa mari kumabhanga mukupera kwezuva. VaChinamasa vanoti vakaisa ziso ravo pamakambani akaita seMahomed Musa, OK Bazaars, TM Pick and Pay neChoppies.
Chitore cheChoppies ndechemumwe mutedzeri wemutungamiri wenyika vapelekezela mupoko. Mukuzeya nyaya iyi, tabata mutungamiri webato rinopikisa rePDP vatendai biti avo vaimbovawo gurukota rezvemari munguva yehurumende mubatanidzwa. Vabiti vanoti chapa kuti mari inetse munyika kutadza kutonga kwehurumende yezanu PF.
Mari hakusina because iri kusapota budget deficit, iri kusapota domestic debt. Iko zvino budget deficit tiri muna March kudai iri zviratopfuura kuma 22%, domestic debt ya 43% of GDP. It's going to get worse to get money out of the bank. Hapasina munhu achatrust a bank. It's going to get worse now because zanu yeye naChinamasa vakusunga vanhu vavari kufundzira kuti vane mari pasi pemapiro. So the minute you put in zvimutemo, the minute you put inonzi pachirungu dirigism, the minute you put over legislation, vanhu vanoita go the other way round. Economic seeds zvinhu zvikaita zvishoma, vanhu vanodimanda, zvinhu zvikawandisa, mutengo unoderera. So when you put restrictions and say mari hakuna, tinokusungaisa mari mabank, vanhu vanoenda the opposite way.
Ko vabiti tiri kunzwa kuti pane vamwe vemakambani vakatoendeswa kumatare vachinzi vachikora mutemo weBanking Act. Pane chikamu here chekuti vanhu vangakwanise kusungwa pari zvinhu kana kuti vanenge vakuda kutogadzira mutemo?
Hongu pane ka section Bank Use and Promotion and Money Laundering Act. Ndisingakanganise inofanira kunge iri section 24. Inotaura kuti munhu anofanira kunge achiisa mari mubhenki. But ka section ichakakaka kanofanira kuti katorwe mucontext. Money laundering mutemo uri kupushwa neUnited States of America neofisi inonzi OFAC. OFAC iri kuda kutresa mari dzenga dzichisupporta terrorism na Al-Qaeda. So yakuforsa kuti vanhu vane mari maUS dollar vabhenki. But in the context where mari yenyu inimi, US dollar domestic currency is debatable. because kana iri dande Zimbabwe dollar pasina kana issue. So kamutemo ikakaka kanofana kuti kaiswe in context because ZANU is taking it out of context.
Vabiti ko mari inogoshaika iko zvino senyika yakutengesa fojika.
Haiwavo. Haiwavo. Mari yefojika impact yacho iri very insignificant to the extent yekuti the bulk of money that theoretically is supposed to go to my farmers, the majority of my farmers, vanori mane contract farming. So imari iri kutotorwa nemakambani akatosana Northern Tobacco sanani.
Vatendai biti vaimbova guru kotare zvemari munguva yehurumende yemubatanidzwa vanga vachitaura vari parunare muHarare.
Vechidiki vezano PF vanonzi vavhiringidza chirongwa chekucherechedza zuva rezveutano pasi rose reWorld Health Day icho changaichifanirwa kuitirwa muAirport nhasi. Patricia Mudadigwa anotipanya inotevera.
Vechidiki ava pamwe nakanzura wezano PF anomirira Ward 2 vaJafet Chiromo vatadzisa urongwa hwekuendera mberi vachiti vanga vasina kuudzwa nezvemusangano uyu. Vadzinga vanhu vanga vaungana, mapurisa akatarisa, kunyange hazvo mapurisa ainge aziviswa nezvemusangano uyu. Mhemberero idzi dzange dzakarongwa neZimbabwe Association of Doctors for Human Rights pamwe neAirport Residents Development Association. Vechidiki ava vati vanoda kubhadharwa kuti mhemberero idzi dzienderere mberi. Vachiromo vatiwo sakanzura wewadhi rine nzvimbo riri kuitirwa mhemberero idzi havana kunge vaziviswa nezvemusangano uyu.
Uko kubhodhuka vatitaura kuti hatingakuvaningiri tavarambidza. Muri kuona vechechi iri apa pai vanobhadhara matemporary ningiri neworshiping apa. Ava vanobhadhara matemporary worshiping kana mukati vashedza yavanobhadhara. Saka makungosvika kunokanganiswa nevanhu vangoita kungosvika kunoita kungosvika kunogara panzvimbo yavasina kungopiwa. Ava vacho vari kubhadhara kukansel vasina kana chauri. Why? Councillor is not informed. Aiwa, aina kuklia kuti mikire pano. Nai, kana makutita naroka, alright, go ahead, kana maroita naro. Ii, kuikiri, go ahead. Muda kuto nchongeza kunonza meno, izifu murumu wadi mei. Ndikutora zemtemo. Mafinzo, ndikutora mtemo. Jidio consult me. Mandi consult kuti murge unitri na mipana babu. Wezi nyapetwa. Mandi consult kuti murge unitri na mipana babu.
Asi mutungamiri weZimbabwe Association of Doctors for Human Rights vaCalvin Fambirai vati vakazivisa kanzuru nezvourongwa hwavo uye vanga vakokosa chigaro weAirport Local Board avo vazokundikana kuuya. VaFambirai vati vatsigiri veZANU-PF vanga vachivapomera mhosva yekuita zvematongerwo enyika.
Chichazoitika ndechekuti pane vazouyawo vachiita zvematongerwo enyika vachiti unouyu uri kuita sekuti wamukana wokuita politics dzinenge dzisiri zvavanofarira. Asi tiri panyaya iyo tinyatsoona kuti nyaya yemvura yeutsanana wevanhu newenharaunda hazvinei nezvokuita nezvematongerwo enyika. Zvinhu zvakakosha munyaya yemagariro evanhu, upenyu, development issues, nekuti isusu tinovimba kuti kana pane mvura yakachena pane utsanana uye vanhu vakachena, zvinoitisa kuti utano hwavo hunge hwakanaka. Sasa izvozvo ndorangariri donjo redio musangano wanhasi.
Munyori musangano reAirport Residents Development Association vaPeter Nyapetwa vashora zvikuru kuvhiringidzwa kwemusangano uyu vachiti zvinonyadza kuona makanzura achiita hunhu hwakadai.
Zvaitika izvi zvekutirambidza kuita commemoration yedu zviri kuratidza kuti makanzuras edu havasi kusenza nevanhu, vari kusenza vakachivisana nevanhu nekuti vari kuziva zvavari kuita kuti ndo vari kukonzera matambudziko ezvehealth apo pavari kudownsidza mastands evanhu vechitengesa, vasingapi vanhu tap water, vasingapi kugadziri masuweji epo, zvese izvozvo hamuna. Zvimwe zvinhu zvavari kuziva kuti mareports zviri muripoti yatatoda kuipa commissioner wehuman rights commission kuti vaono zvatakaasesa tikaongororawo muno mepo kuti tine madoctors eZimbabwe Association for Doctors for Human Rights.
Sachigaro weZimbabwe Human Rights Commission vaElasto Mugwadi avo vange vari munyarikani pamhemberero idzi vasvika panzvimbo yemhemberero vanhu vachidzingwa nenhengo dzeZANU-PF. VaMugwadi vati komishini yavo inobvumirwa nebumbiro remutemo yenyika kuita misangano painodira ichidzidzisa veruzhinji nezvekodzero.
Nyaya dzekodzero kana tichidzitaura kazhinji kazhinji, kutaurira mapurisa kungoti pazongova ne law and order. otherwise tinenge tisingasungirwi kana kumanikizwa kuti tikumbire mvumo yemapurisa ayo.
Kunyange zvazvo chiitiko chichaitika pedyo negedhe repakamba yemapurisa muEpworth, vanhu vadzingwa sembwa mapurisa aya akatarisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.
Masoja mapfumbamwe anonzi akarova zvakaipisisa padzidzi vepachino University of Technology neZuro Maneru panzvimbo yeChinoi Training Center. Zvinonzi masoja aya akati ainge ashaya bhora jena apo vaitamba pool ndokupomera vadzidzi ava mhosva yekutora bhora jena iri. Vanhu vaviri vanonzi vakakuvara zvakaipisisa, mumwe wavo akasonwa mastitch mana pamusoro petsiye dzake. Mumwe vanhu vakakuvara ava munhuwo zvake akanga apindira achiti vadzidzi ava vasarohwe. Vadzidzi vepachinoi vanonzi vakaedza kumhanyira nyaya iyi asi havana kuwana rubatsiro kubva kumapurisa. Studio 7 haina kukwanisa kunzwawo divi remapurisa.
Masvondo maviri apfuura, chimwe chikwata chemasoja chinonzi chakarovawo vadzidzi vepamidlands state university, vanhu vanodarika makumi matatu vakakuvara zvakaipisisa. Masoja aya anonzi akarova vadzidzi ava achiti aidzosera kurohwa kwakanga kwaitwa mumwe wavo nevamwe vadzidzi vepachikoro ichi mushure mekunetsana pamusoro pemumwe mudzimai panzvimbo apo vainwira doro vose. Hurumende yeAmerica neZuro yakarwisa imwe kamba yendege dzehondo dzeSyria senzira yekutsividza kuurayiwa kunonzi kwakaitwa vanhu vanodarika zana nemuchetura wakashandiswa nemauto eSyria kuvanhu vayo kutanga kwesvondo rino. Kurwisa uku kunonzi kwakabvumidzwa nemutungamiri weAmerica vaDonald Trump, avakati nyika yavo yatora danho iri senzira yekudzivirira kupararira kwekushandiswa kwezvombo zvemuchetura. Danho iri rinopikisa gwara raitungamidzwa navaTrump munguva yekutsvaga rutsigiro apo vaita America haifanirwe kupindira muhondo dzedzimwe nyika. Asi imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika ichishanda yakazvimirira, vaCharles Mutasa, vanoti danho rakatorwa navaDonald Trump idanho rehurumende yeAmerica ravaive kutevera kwete ravo voga. VaMutasa vanotiwo vanhu vanofanirwa kunzwisisa kuti vaTrump munhu akaita sei sezvo vachishanduka nemamiriro anenge akaita zvinhu panguva iyoyo. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Nyaya iri kuitika muSyria inyaya yakati homei, haisiri nyore kunatsoinzwisisa mafambiro ayo. Asi kana makatarisa mutemo wezvekurwa kana kuti wehumanitarian law, America iri right kuti iri kudzivisa kushandiswa kwemuchetura. Asi mukazozvitarisawo makatarisa nezvematongerwo enyika neukama hweAmerica nenyika dzakaita seRussia, muchazoona kuti America inofanira kunge iri kuita izvi kuti iwane mamanikidziro kana kuti kusvikidza Russia kuti vasvike pakutaura nekuda kwedambudziko riri muSyria. Nokuti Syria sekuzova kupenyu yanga ine tsitsikiro kawanda inobva kuRussia, zvanga zvichiita kuti dambudziko iroro rinetse kupedza.
Asika vaTrump nguva yavaitsvaga rutsigiro vakatombonge vachisoropodzawo vaObama nenyaya yekupinda muhondo dzedzimwe nyika. Mungaona sei danho ravaita irori rekushandura zvavaimbenge vachitarisa kana vatingati policy reversal?
Ichokwadi kuti unogona kuti ipolicy reversal, asi chatinoda kuziva ndicho kuti munhu anonzi Trump haasiri munhu wekuti unogona kuti nhasi aita ichi mangwana achaita ichi. Anogona kungouya nezvimwe zvinhu zvinokukashamadza zvaanoita. Haasiri munhu ari kuti vatingati achanatsotedza zvinhu zvaaivimbisa pakutsvaga rutsigiro rwokuva mutungamiri wenyika yeAmerica. Zvinenge zvaita panguva iyoyo zvaanenge aadvisewa nevamwe vake kuti kuda pamwe ndo zvinoshanda, ndo zvaanoita izvozvo, kwete kuti tingati ane gwara kana polisi chaiyo chaiyo yaakamira nayo.
Zvinorevei izvi kunyikawo dzakaita seZimbabwe?
Zvazvinongoreva ndezvokuti vanoda kungogadzirira kuti America inogona kungoita zvayangoita kana iri pasi peutungamiriri waTrump. Haisi nyika yekuti munogona kugadzirira kuti isu tadai saka America ichadai.
Vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira vachaosimutasa vari parunare muHarare neStudio 7.
Makateerera kunepenyura yevanhu yeStudio 7, tiri kutepenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa919 AM, pa4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Zvuru zvevanhu muSouth Africa zvafora nhasi munyika yose, vanhu vemarudzi akasiyana-siyana vachiungana munzvimbo dzakawanda munyika yose iyo inoonekwa samasanganise, zvichida kuti mutungamiri wenyika iyi vaJacob Zuma vasiye basa. Vakuru muhurumende nhasi masikati vati kuratidzira uku kwaitika murunyararo, kunyange hazvo masangano enhau yemunyika iyi ati mapurisa ashandisa mabara erabha kuchikwata chevanhu vanga vachiratidzira vachitsigira vaZuma pakati peguta reJohannesburg.
Vanhu vatatu vanonzi vaurayiwa nhasi muStockholm kuSweden mushure mekunge rori yarovera ichipinda mune chimwe chitoro. Mapurisa muStockholm atsinira nezvekufa kwevanhu uku uye kukuwara kwevamwe vane chitsama vakapawo yambiro yekuti vanhu vasapinde mukati meguta. Mutungamiri wehurumende yeSweden vaStefan Löfven vati chiitiko ichi chakarerekera muugandanga uye munhu mumwe chete asungwa.
Upfumi hweAmerica hwakakwanisa kungowana mabasa anosvika zviuru makumi manomwe nezvisere mumwedzi wakurume, kunove kukura kwemabasa kwakadzikira zvikuru kudarika zvanga zvichitarisirwa nenyanzvi mune zveupfumi dzakawanda.
Nepfenyuro yeStudio 7 yasvitsa makore 18 nhasi ichitepfenyura murimi rwechishona neNdebele. Vakawanda vanoti nepfenyuro iyi iri kuita basa guru mukutepfenyura nhau dzisina divi radzakarerekera. Vamwewo vanoti Studio 7 inofanira kupiwa mukana wekutepfenyura iri munyika. Mutori wedu wenhau Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vakawanda kubva kumativi mana enyika vanoti vanofara chose nebasa ririkuitwa neStudio 7 sezvo ichivapa nhau dzisina divi radzakarerekera. Vazhinji vavo vanoti nepfenyuro iyi inopawo mukana kune vakawanda zvisinei kuti vanomirira bato ripi. Vatapiwa Clayton Mufava vekumaramba pfungwe vanoti Studio 7 inepfenyuro inosvika kunzvimbo kwavo uye inonzikwa zvakanaka chose kudarika nepfenyuro dzemuno.
Nepfenyuro yeStudio 7 ndingatito nepfenyuro yasara yaikuteerwa ne1 kunyange maramba kufungwa muchidzi makaoma hapindi nekuti inotaura nawo sezvazviri zvichisiyana nemamwe mazipfenyuro akafanana na Radio Zimbabwe nekuti havataure chokwadi nguva zhinji yese. Zvimwe zvezvinozvo zvinoitika zvinobata nokurwadza wanoramba vachiti hazvina kunge zviriko, asi nepfenyuro yeStudio 7 inotaura zvazviri.
Vamufa vanoti dai Studio 7 yaramba ichiita basa nemazvo uyewo dai vatori venhau vayo vapinda mumaruwa nekuti ndimo mune nyaya dzakawanda dzevanhu vari kudzvinyirirwa nekunyimwa chikafu nembeu. Kanzura weward 27 kuGutu South vaJeffrey Stangemare vanoti vanofarira Studio 7 nokuti ndiyo nepfenyuro inovapa nhau dzechokwadi.
Nepfenyuro yakanaka yakasungukira munhu wose uye inobudisa zvese zvimene zviri pachena pasina kuvanzika.
Mumwe anoita zvemitambo yemumaterevhizheni achigara kuEpworth vaProsper Ngomashi vanoti Studio 7 iri kuburisa nhau dzakasiyana nedzimwe nepfenyuro dzese uye inofanira kupiwa mikana wekuita basa rayo pachena muZimbabwe.
Imwe nepfenyuro yekuti ikapiwa mukana wekutepfenyura zviri pamutemo iri muno munyika medu, vanhu vanowana kwekuteerera kumwe. Hatingarambe takangoteerera divi rimwe chete. We need to hear from both sides.
Mumiriri wemufako Semudare National Assembly amai Paulina Mpariwa vanoti vanofara chose kuti Studio 7 yave nemakore akawanda kudai ichitepfenyura uyewo inoendesa naupasi rese. Asi vanoti dai pagadzirwa maradio anonatsobata Studio 7 vachiti maradio mazhinji munyika haabati nepfenyuro iyi.
Nokuti mukatarisa maradio mazhinji ari munyika muno anyatsobata kuti vanhu vanyatsonzwa zvakanyatsokwana programu isati yadi yanyatsopera. Toda kutenda kuti ngairambe ichiita basa iroro ende tinotokumbira kuti dai vanga vaisa kana maripota akawanda kwese kwese kuitira zvinhu zvidi zvibatifanike kunyanyanya takuenda kumaelectrics saizvozvo.
Mumwe mugari wemuHarare amai Winnie Mambo vanoti kunyange hazvo Studio 7 iri kuita basa rakanaka inofanirawo kupinda mumaruva sezvo ichinyanya kuburisa nhau dzemumadhorobha chete.
Ndinofunga kuti ndinofanira kuenda kumamwe maruva ndainyanya kuona nyaya dzizhinji dzinobva muHarare zvinenge zvaitika muHarare, asi zvinenge zvichiitika lese kuna Namutoko kuna Nanyamapanda handizvoone zvichibuda paStudio 7. Saka Studio 7 ngaiite mamwe maripoti kunzvimbo dziri outside Harare.
Mutauriri weMDC inotungamirirwa navamogen tsvangirai vaobert kuti vanoti Studio 7 inhepfenyuro yevanhu uye izvi zvinoonekwa nemukurumbira wainayo kumaruva nemunzvimbo dzese munyika.
Ini ndotoshandisa kuti nguva zhinji dzandinoenda kana kumusha kwagutuku nedzimwewo nzvimbo dzatinofamba unotodzwa vanhu vachibvunza kuti vakuti takakudzwai paStudio 7 uri mukati mechakasara pasi kwenyika kumuko, kuti kana masaisai eZimbabwe Broadcasting Corporation hasviki maradio station neTV asi kunzwa uchinzwa kuti vanoteerera Studio 7.
Asi mumiriri wemakonde muNational Assembly vaKindness Baradza veZANU PF vanoti nepfenyuro iyi inofanira kutevedza mitemo yekutepfenyura muZimbabwe.
Isu tinoona kuti muri kungoramba muchiita zvinhu zvisingabvumirwe nemutemo, kuti muri kungoramba muchingotumira mashoko muchitepfenyura muri kwamuri kuAmerica ikoko. Sezvo ndakambotaura zviya zviya, onai kuti zvamuri kuita zviri pamutemo. Iye zvino pari zvino tinokuteererai, vanhu vanokuteerera ende tinotaura nemi, asi zvamuri kuita hazvizi pamutemo. Saka onai kuti nepfenyuro yenyu iyi yeStudio 7 yatepfenyura zviri pamutemo.
Asi vaimbonyorera bepanhau reDaily News zvakare vari mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Petsai Rwanya vanoti Studio 7 iri kupa chitsvambe kunhepfenyuro dzese dziri munyika nekuti iri kuita basa rakanaka chose nekuburitsa nhau dzakajeka isingatuke kana kunyumba vanhu. Dr. Rohanya vanoti hazvivashamise kuti vamwe muhurumende havafariri Studio 7 nokuti vane zvakawanda zvavasingade kuti zviburitswe.
Isu tinoda kodzero dzevanhu. Studio 7 inotaura zvekodzero dzevanhu. Zvatati akunzwa kuti vakazokuwere vanga vakinda kuchipatara vachindo nenyaya dzeBP. Isu hatidi munyika inoita izvozvo kushungurudza vanhu kuti vandosvika vachiita zvinhu zvakaita seizvozvo. Kana munhu akaresva, munhu anofanira kutaurwa naye zvakanaka, vanhu vachinzwisisana. Studio 7 inopa mukana mavoices ose, asi hurumende haitiodi kutoti even kana vakazokuwere vatotaurwa nezvavo. Ndosaka muchiona muHerald kazikuwere. Zvinoita sekutoti nyika ino problemu yemunyika muno ndikazikuwere. Aiwa, problemu yeZimbabwe hazikazikuwereka.
Studio 7 yakatanga kutepfenyura muna 2003 apo zvinhu zvainge zvakaoma panyaya dzekutepfenyura munyika. Kunyange hazvo pave nenhepfenyuro dzakawanda munyika pari zvino, vanhu vanoti nhepfenyuro idzi hadzina kunyanyosiyana nenhepfenyuro dzeZimbabwe Broadcasting Corporation sezvo vanhu vazhinji vakapiwa marezinesi vari mubato riri muhurumende reZANU PF. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Studio 7 ine vatori venhau vari mumativi mana enyika kusanganisirawo vamwe vanoshanda vari muWashington.
Ndakamirira Studio 7 pamakwe Township kuGwanda North, ndini Taura Ishava.
Ndakamirira Studio 7 muChipinge, ndini Patricia Mudadikwa.
Ndakamirira Studio 7 muKariba, ndini Ata Chigoriwa.
Ndakamirira Studio 7 Mamtare, ndini Lweda Moyo.
Ndakamirira Studio 7 muMasvingo, ndini Gabriel Maramba.
Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chipera.
Aiwa, tinoti makorokoto kuvatori venhau veStudio 7 pamwe nevateereri vari kutitsigira muzvirongwa zvedu.
Mashoko anoferera anotaura pamire hurumende yeAmerica pakutyidzana kwayo neEgypt. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump mazuva mashoma apfuura vakaita musangano nemutungamiri wenyika yeEgypt vaAbdel Fattah al-Sisi kumuzinda weWhite House muWashington DC. VaTrump vanoti Egypt inyika yakakosha zvikuru munyaya dzekuunza runyararo kunyika dzemuMiddle East. America inoti inotsigira zvikuru vaAl-Sisi. VaAl-Sisi vanonzi vatora matano akasimba kuvandudza nyaya dzechitendero chechiIslam uye kuvandudza upfumi. Mutungamiri weEgypt anonzi ari kusimbisawo mabasa ekurwisa zvikwata zvinopfurikidza mwero zvikuru mudunhu reSinai. Ukama hweAmerica neEgypt hunosimbiswa zvikuru nekudyidzana munyaya dzechiuto. Asi vaTrump vanoti vanoda kusimbawo kudyidzana munyaya dzezveupfumi neEgypt. VaTrump vanoti vanofunga kuti ukama neEgypt hucharamba hwakasimba. Aya mashoko anotaura pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana kwayo neEgypt. Maaverengerwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Munhau dzedu dzemitambo, makundano ekastolaga Premier Soccer League ari kupinda munharaunda yepiri. Caps United iri munhandare yairi kuramba kudyika. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Makepekepe adzoka muNational Sports Stadium umo asati akundwa kwegore nemwedzi mitatu achitarisira zvekare kubanda Harare City iyo yave nemurayiridzi wayo wechitatu pagore rimwe chete. Gore rino chete maGreen Machine apinda munhandare iyi katatu achikunda kaviri kusanganisa kurova Dynamos nekuita mangange kamwe chete neTP Mazembe yekuDemocratic Republic of Congo. Vanotevera chikwata ichi havasi kutarisira kuti Harare City ndiyo ingapunze nhoroondo yakasimba yakadai, vachiti ivo vashanyi ava vachachekwa sekutaura kwamuzvare Leslie Marufu.
Mugiraundi umo munonzi Gomba National Sports Stadium haina kana one gobhoraba sinochekwa.
Harare City yacho haisati yagadzikana mushure mekupa basa murayiridzi wayo wechitatu pagore rimwe chete. Mwaka wapera chikwata ichi chakatanga china Taurai Mangwiro ndokuzomudzinga vachipa basa kuna Moses Chunga. Chunga wacho akaendeswawo zvekare kuchisara Mike Madzivanyika. Pamusoro pezvo mutambi wavo ane mukurumbira Ronald Chitio akavasiya asi anenge ari munhandare nesvondo achitambira Cape United. Zvakamira zvakadai, Dynamos yakananga kuGibbo Stadium uko iri kunosangana neTriangle iri kurairidzwa naTaurai Mangwiro uyo akambotambira Dimbare. Asi chikwata chinonyanyotaurwa nezvacho iHighlanders iyo iri pamusha muBaba Field Stadium neShabani Mine nesvondo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu chelive talk na 8 PM tiri kutarisa zvaitwa neStudio 7 kwemakore gumi nemana ichitepfenyura.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai nhamba dzenyu paWhatsApp nhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi.
Studio 7 inosita makore gumi nemana ichitepfenyura zviri kuitika muZimbabwe.
Mari yoramba ichinetsa kuwana munyika zvisinei kuti hurumende yakaparura mari yemabond notes.
Masoja anonzi anorova zvakaipisisa vadzidzi vepachino University of Technology vachinzi vainge vaviga bhora jena remutambo wepool.
Makanzura ezano PF anonzi avheringidza chirongwa cheWorld Health Day kuAirport. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti murare zvakanaka vateereri. Toksi yamina Chris Gande munhau dzechindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kustudio 7, ngolwesihlanu mhla ka 7 Mabasa 2017 nguChris Gande, endabeni zethu lamhlanje.
Sakazo wenu uzamile sibili iminyaka yonke le ukuthi unike abantu beZimbabwe i-alternative voice, njengoba lapha phakathi kwelizwe sikwazi ukuthi umsakazo we-ZBC uthunjwe izanu usejele lezanu.
Abantu basemhlubulweni weMandebeleni batshayele ihlombe umsakazo we-Studio 7 ekufikiseni iminyaka elithumi lane isakaza.
Ukuyina abangakuyenza ngokuthi babesebenzisa ukudla kanye lokuyethusela abantu nokutshaya abantu, into esivele siyazi ukuthi izane PF kayisebenzi njalo kayingeni kumncintiswana ingazange yethusele njalo ingazange ithaye abantu.
Ukhetho lwe-by-election yokudinga ummeli wemwenezi East edale lephalamende luqhutshwa kusasa, kodwa kulensolo yokuthi ibandla lezanu PF liqhubeka lisethusela abamabandla aphikisayo. Kuwoza Friday lamhlanje siledlalade elitsha lomculi kamasikandi uzinja ziyamluma. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni we-Studio 7. Abantu basemhlubulweni wesigaba seMandebeleni batshayele ihlombe umsakazo we-Studio 7 ekufikiseni iminyaka elithumi lane isakaza, besithi isakaza indaba ezingayemeli icele njalo balilizwi lalabo abangenelisi ukukhuluma kweminye imisakazo esezandleni zikahulumende. UNompumelelo Moyo usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Umnumzana Conrad Gweru wase Harare uthi umsakazo we-Studio 7 wakuguqula konke lokho.
Ungalaleli Studio 7 sokwansa zawo ukuthi uzwe abanye abantu bekhuluma, bangaba abantu abavela kuma-political parties anganaphikisi uhulumende wakhathesi, kumbeni amanye ama-organizations ayancedisa abantu emakhaya. Sesikwanisa ukuza ukuthi baye besithini, ngoba eziwa ukuthi sikwanisa ukuza ukuthi nxa bekhuluma ngendaba yeZimbabwe sesithole ama-balanced views, especially izindaba ze-politics, business, kumbeni ama-opportunities wenza ibusiness kulapha eZimbabwe.
Obona ngezokuhlelwa kwenhlelo enhlanganisweni ye-Voluntary Media Council of Zimbabwe, VMCZ, uNkosazana Faith Ndlovu uthi ukuza kwe-Studio 7 kube yinto ejabulisayo.
Samhlophe kakhulu ku-Studio 7 ukwandisa iminyaka eyi-14. Kuminyaka leyi eyi-14 isebenze umehluko kakhulu ekuletheleni abantu indaba ezilohlonzi. And which is Studio 7, it has played a role a important. Kuletha izindaba kubantu who cannot access information, especially emaphandleni nangaphandle kwamadolobho amakhulu.
Umqondisi wenhlanganisweni ye-Growth Age Development Program Zimbabwe, GDP Zimbabwe, umnumzana Zisunko Ndlovu, uthi lomsakazo usize abasemaphandleni abakade benganelisi ukuthola izindaba zokwenzakala elizweni.
Uhlelo lwe-Studio 7 lube luhlelo olubalulekileyo kakhulu ekupheni izindaba ezijulileyo kuZulu weZimbabwe. Njalo lolu lube luhlelo olwenelise kakhulu ukuba lilizwi ebantwini abatholakala emaphandleni lapho eminye imisakazo engatholakali khona.
Kodwa inkokheli ebandleni elibusayo leZANU PF iwubona ngelinye ilihlo lomsakazo we-Studio 7. Omunye wabo kungummeli weMakonde edalele ePhalamende, umnumzana Kindness Baradza.
Isu tirikuona kuti murikungoramba muchiita zvinhu zvisingabvumirwi nemutemo, kuti murikungoramba muchingotubira mashoko.
Thina sibona liqhubeka lisenza okungavunyelwa ngumthetho, lisethula imibiko lisakaza likhona ngapho kwele Melika. Ngake ngakutsho kwesinye isikhathi ukuba yenza nini lokho elikwenzayo ngokusemthethweni. Siyalilalela, uZulu uyalilalela, lathi siyakhulumisana lani kodwa elikwenzayo kungaphandle komthetho. kumele libone ukuba umsakazo wenu we-Studio 7 usakaza ngokusemthethweni.
Kodwa iningi labakhulumisane lalo msakazo bakhala ngokuthi silutshwana kakhulu isikhathi sokusakaza ku-Studio 7. Befisa ngabe abaqondisa umsebenzi ku-Voice of America bayasengezelela, kodwa bewufisela elakusasa elihle. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Siyabonga Mavis Gama. Kunjalo nje uZulu weZimbabwe wenhlangothi ezehlukeneyo zempilo unxuma ukusungulwa kwemsakazo weStudio 7 esithi kusize kakhulu ngoba isenelisa ukuzwa inkokheli ezingafuni kwaziwe ngumphakathi. Ingakabi khona iStudio 7 abantu bathi kwakunzima ukwazi okwenzakala elizweni kunyathezelwa inkokheli zenhlangothi ezehlukeneyo zingafuni ukuthi iqiniso liphume. Okunenga sikuzweni kuntatheli izindaba yethu.
Ngesikhathi iStudio 7 inanza iminyaka elithumilane isakaza iseMelika isakazela abeZimbabwe, umthokazi uchayele ihlombe umsakazo kunye labasakazi bethi balihawu labo ekutholisweni indaba ezimqotho. Umongameli wezaphu umnumzana Dumiso Dabengwa ufisele ingqubela phambili enhle iVOA Studio 7 ethi banilizwi elingayame icele.
Hayi, zinhlelo ezikhaliphileyo, zinhlelo njalo ezincedayo ukakhulu abantu beZimbabwe. Abantu beZimbabwe balalela iStudio 7. Siyanceda okakhulu kithi lapha eZimbabwe.
Umongameli we-MDC, umnumzana Welshman Ncube, laye uvumelane loDabengwa ethi ngempela iVOA Studio 7 isikhulile njalo kayiqhubeke ngomsebenzi omuhle ngoba isakaza indaba lenhlelo ezingelabandlululo.
Umsakazo wenu uzamile sibili iminyaka yonke le ukuthi unike abantu beZimbabwe i-alternative voice, njengoba lapha phakathi kwelizwe sikwazi ukuthi umsakazo we-ZBC uthunjwe izanu usejele lezanu. So kuncedile sibili kakhulu.
Unkosikazi Monica Ncube, isakhamuzi sakobulawayo, uthe umsakazo weStudio 7 usakaza kahle njalo konke okuyimfihlo eZimbabwe kuvezwa zindaba ezisakazwa yiStudio 7.
Lo msakazo usenzele kuhle ngoba lalokho kwakufihlakele. Khulu umsakazo lina lenelisa ukubuya kithi lisibuze sikhulume, kanti le eminye imsakazo okuningi okufihlakeleyo kakuphumi, kodwa kulo msakazo kaStudio 7 hayi konke kuyavela obala.
Osakhulayo umthokozisi Ncube laye uthe inhlelo zeStudio 7 zinikile amathuba kwabasakhulayo zasakazwa ngoba iZBC ayenelisi ukutholisa abasakhulayo amathuba.
Inhlelo zeStudio 7 ngibona ngani unikile isizalwane seZimbabwe ithuba lokuthi aphatheke kwezombangazwe, enelise ukuthi akhulume ngalokhu okubakhathazayo. Mina ngomunye wabasakhulayo okaphatheka kuzinhlelo zabasakhulayo. Isinikile ithuba lokuthi senelise ukukhuluma ngezinto ezisihluphayo njengabasakhulayo.
Abachayeli bezimota amateksi lamakhombi labo bathe amhlophe kuStudio 7 ngoba sichaya isikhathi sokusakaza iStudio 7 bahle balalele. Laloba lumsakazo uhlala usetheswa umlando wokusakaza ungela mvumo loba ilayisensi eZimbabwe ngabasembusweni, abalaleli bona bathi phakathi kwemisakazo yonke enikwe amalayisensi okusakaza eminyakeni edlule, iStudio 7 ithatha inkomitsho. Abanye bethi bayajabula ngoba usakaza ngolimi lwabantu, bethi amhlophe Studio 7 khula uthuthuke. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Ukhetho lokudinga umeli wemwenezi East edalela eParliamente luzaqutshwa kusasa. Inhlanganiso ezikhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu zisithi ibandla lezanu PF liqhubeka lisethusela amabandla aphikisayo. Isigaba lesi sisele singasela meli ngemva kokubhubha kukamnumzana Joshua Moyo owebandla lezanu PF. Inhlanganiso ezizimele ezigoqela eZim Rights zithi ibandla leli lidinga usekelo lisebenzisa ukudla. abancintisa ukukhetho lolu ngumnumzana Juice B. Omar weZANU PF, umnumzana Tena Mango webandla le-Free Zimbabwe Congress, lo mnumzana Welcome Masuku webandla le-National Constitutional Assembly. Abanye sebasuka kukhetho lolu besithi kulo bandlululo lokuchaywa kwabasekeli. Sibuze owalwela amalungelo oluntu umnumzana Charles Nyoni ukuthi ukhona na owebandla eliphikisayo onganqoba kulolu khetho.
Hayi cho, abayenelisi nje ukuthi balinqobe leli bandla leZANU PF, ngoba ibandla leZANU PF vele lavele lazilungiselela into le ukuthi lona lingangena ekubuseni, vele kalikhitshwa lula nje. Yikho nje ibandla le-MDC liphumile nje kulo mncintiswano, ngoba vele ama-electoral reforms nxa engabi engekho vele kutho ukuthi iZANU PF iyakigijima iresi le iyodwa nje, phezu kwakhonokho izirefu le iyodwa nje. So laba abancinci ababandla amancane nje baphongaukuncedisa ukulegitimayiza nje ama-elections la, even though ama-elections akhona vele kungalunganga ukuthi abe esenziwa kungakabi loku nento ezavela zawelela wakuconstitution ukuthi kumele ziqale zibe khona phansi, then sekuza kuba lama-election.
Inhlanganiso ezikhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu zithi kulokwethuselwa kwabasekeli bamabandla aphikisayo emwenezi njalo zithi bancitshwa ukudla okwabelwa abantu yiZANU PF. Alubana lithe lanqoba leli bandla, singathi lokhu yikho okuyabe kubangele ukunqoba kwalona, kumbe liyabe linqobe ngoba livele lilosekelo kulesi sigaba?
Usekelo vele okwakathesi ayiselalo kakhulu, ngoba usekelo kade livele lukhona, kathesi selidivide-ke ngoba bayalwa phakathi kwabo. Kodwa ukuyina abangakuyenza ngokuthi babe sisebenzisa ukudla kanye lokuyethusela abantu lokutshaya abantu, into esivele siyazi ukuthi iZANU PF kayisebenzi njalo kayingeni kumncintiswana ingazange yethusele njalo ingazange ithaye abantu, ngoba yona ngokwayo njengebandla elezimbusazi kayisathandwa ngabantu, abantu kabasafuni, abantu sebedini. So kukiyo nje ukuthi nje yethusele abantu njalo ilundezile abantu ngokubancitsha ukudla. So ye liqiniso sibili ukuthi kukhona lokhu kuyenzakala ngakhona ngale ngasemonizi, kodwa nje into esivele siyazi, into esivele siyilisa nsuku zonke nxa sikhuluma ngokweZANU PF.
Alo-ke ngumnumzana Charles Nyoni olwela amalungelo oluntu bexoxa le-Studio 7 ecingweni eseHarare. Izizalwane zakwele South Africa zitshengisele lamhlanje ezitaladeni zisithi umongameli Jacob Zuma sekumele asuke esikhundleni. Njengoba kulelo lizwe kulezizalwane zeZimbabwe eziningi esezihlala khona, uMike Hobe weStudio 7 wenelise ukuxoxa lezinye zazo ukuze sizwe ukuthi kutshengisela lokhu kuthinta njani impilo zazo.
Imigwaqo yeJohannesburg ibikwa ibinyakazela igcwele abantu behlangothi ezehlukeneyo zempilo betshengisela bekhuthaza umongameli Jacob Zuma wele South Africa ukuthi asuke esikhundleni. Umnumzana Mxolisi Ncube yisizalwane seZimbabwe esiphila edolobheni leJohannesburg kwele South Africa, yena ke uchasisa kabanzi ukuthi kuyini okwenze izizalwane zeSouth Africa zitshengisele esitaladini lamuhla.
Athi wona upresident usezenzela intando yakhe, ikakhulu ngemva kokuxotshwa kwama-ministers axotshwe ngeviki leli elidlulileyo. Bathi bona uzenzele eyedwa, sibone labakhulu be-ANC bephumela phandle besithi bona upresident akabakonsultanga njengalokho okufanele ukuthi ngabe uyakwenza ngesivumelwano sabo, kodwa ufike wabatshela ukuthi usesenza lokho. So abantu basebesithi hhayi asingeke simvumele thina, untando kayiphikiswa. Yikho sebegcwele ezitaladeni besithi bona babhikishela ukuthi upresident uJacob Zuma achiye isihlalo.
Uncube uphinde wathi bona njengabe Zimbabwe abasebenza kwele South Africa ukutshengisela lokhu akuthinti impilo zabo.
Abasebenzayo kuyachiyana, abakithi bona abalani lakho, baziqhubekela ngomsebenzi yabo abaningi. Esembabonile engibaziyo baqhubekile ngokuya emsebenzini, bathi bona abazingeni lezo.
Esinye njalo isizalwane seZimbabwe umnumzana Thandazani Mgcini Khaya laye ohlala kwele South Africa uthi ukutshengisela lokhu kuthinta impilo yakhe.
Wait,
thinta kakhulu khulu ngoba thina bezimbabwe besisiphephele kwe-South Africa la. Kodwa ngendlela irandi yeseliwe ngayo. Nxa usilithatha ipila iqathaniswa le-US dollar ekhaya kunzima kakhulu akusahambelani.
Imbiko ephuma kwele South Africa iveza ukuba amalunga eviyo lebutho ele umkhonto wesizwe bamanyene lamalunga ebandla elibusayo kulelo lizwe ikakhulu abasakhulayo abe-ANC Youth League labo ababetshengisela ngesikhathi sinye. Kodwa bona bephambana labanye besithi bayamsekela ngokugcweleyo uMsholozi abafuni ukuthi asuke esikhundleni. Ngimele Studio 7 ngise Washington DC ngingumike Hobe.
Akuhlelo lo live talk lamhlanje sixoxa ngomsakazo we VOA Studio 7 owenelise iminyaka elithumi lane wasungulwayo. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Singakangeni esigabeni esilandelayo othi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Lokhe siqonga isilinganiso sabantu abakhuthaza ukuthi umongameli Jacob Zuma wele South Africa achiye umsebenzi okuvezwa linyathelo elikhangelelwe ukuthathwa edalele parliamente lapho amalunga azavota emsekela ukuthi aqhubeke esesikhundleni kumbe ukuthi achiye umsebenzi mhla ka 18 yonale inyanga. Inkokheli kahulumende umanyano obusayo kwele Libya osekelwa inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba United Nations or Libyan Government of National Accord ihlangene edolobheni leStuttgart akwele Germany leziphathamandla zakwele Melika emizameni yokudinga indlela yokuqinisa ubudlelwano bamazwe omabili. ELeRussia lithi ubudlelwano balo leMelika sebufike esimeni esibi kakhulu kulandela ukuhlasela kweMelika lihlasela eLeSyria. ELeMelika lidubule amabhomba ohlobo lwamaTomahawk egcekeni lendizamchina zebutho likahulumende wakweLeSyria izolo lisithi liphindisela ukuhlaselwa kwezakhamizi zeSyria nguhulumende esebenzisa izikhali ezilesitshefu ezingavunyelwayo emhlabeni jikelele. ELeRussia lilobuhlobo leSyria osekwenze umongameli Vladimir Putin weRussia asole ukwenziwa ngumongameli Donald Trump weleMelika. Amanye amazwe afana leBritane, Turkey leGermany asekele okwenziwe ngeleMelika. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungula izombusazwe omnumzana Nkululeko Sibanda opha imbono yakhe.
Mbone ngani isizathu esibaluleke kakhulu leso sokuthi nxa uhulumende esebhizi etholakala nsuku zonke ehlasela abantu kwimbizizalane zakulelo lizwe zibulawa ngendlela ebuhlungu efana naleyo eyenzakale kweleSyria. Mbona ngani mina umhlaba namazwe alamandla abenze kahle kakhulu ukuthi ahlasele.
Manje ngokubona kwakho udubo kungakuyini lapha?
Udubo lise kuthini? UPresident Trump kasange isikhathi sakhe ukuthi kuze kube segcekeni namanje ukuthi abantu laba abahlaselwe iSyria njalo ngalophu shobo kwabasegcekeni kuwonke umuntu ukuthi hayi uPresident Assad ule nguye ovumele khona ukuthi kwenzakale ngokwenzileyo. Khabe sidube sesinalo njengoba besehlaselile kudala amazwe aphansi emhlabeni engakali uhlazile oludaba. So kuzahlupha ukuthi nxa kukhona abaziyo njalo abangasitshengisa kahle ukuthi uPresident Assad ngiyokwenzileyo sokuza khanya ngani sokuyikuthi sokuvalwa nje ukuthi hayi njengoba sesihlasele lelizwe singaqala ngoba lesivumelwano. Amazwe athuthukileyo le-United Nations ngeke awenze umsebenzi wawo ukuvikela ukudlaliswa kwamalungelo abantu nxa engalandeli indlela esegcekeni etshengisa ukuthi icatha ngokuhle njalo wonke umuntu wabona ukuthi kusegcekela kokho kufihlwayo yonke into yenziwa kusemini hatho ukuthi kuvonjiswe kusekuseni sokuthi sesihlasele. Lokho kwenziwa ngamazwe alempi adeclare iwar ukuthi bayaphonga ukuhlasela naye khona ukuthi wona sithi sihlasele ukuvikela ubulawa kwabantu ubususenza ngendlela engathambisa umuntu wonke njalo ngenza ukuthi umuntu wabone ukuthi ubucabange kuhle indle udawo kanti lwenza.
Alo ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda, ingcwethi ecubungula ezombusazwe wexoxa ecingweni leStudio 7 eseBhilitane. Kwezemidlalo, imidlalo yesigaba seCastle Premier Soccer League ingena kuviki lesibili kulimpelaviki kule midlalo emine ezadlalwa kusasa ngomgqibelo kuthi ngesonto lakho kule midlalo emine njalo. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Imidlalo yeviki lesibili iqale namhla lapho kube kudibene khona iqembu leyadali leZPC Kariba enkundleni National Sports Stadium. Lo mdlalo uphele iqembu leyadali inqobe nge-1 kanya. Kusasa ngomgqibelo iqembu leBulawayo City lizemukela iqembu leChickenini enkundleni eBapa Fields. Njalo iqembu likamasipala wedolobho lakoBulawayo kuzamele libophe ziqine njengoba abafana beChickenini beqale imidlalo yabo ngolaka olukhulu njengoba ngempela viki edlulileyo bebhaxabule abafana beBantu Rovers nge-5 kanya. Lona iqembu leBantu Rovers lizavakatshela eZwishabane ukuyadlala leqembu leFC Platinum okungelinye lamaqembu akhangelelwe ukuba engaphakamisa isicoco salonyaka njengoba liqine okumangalisayo. Umongameli weqembu leBantu Rovers uMthembu Ndlovu nguye ophethe isikhundla sokuba ngumqeqetshi waleli qembu ngemva kokuba umqeqetshi abakade bemfuna u-agent sawo evalelwe phandle yokungabi lesithupha sikaCAF A. Loba kunjalo uNdlovu ukuthi kabasoze bejahe ukudinga omunye umqeqetshi.
Considering ama circumstances asekhona, we can't rush in sesicine sesiyenza i-decision yokuthi sesifaka umuntu esingamjayelanga esingamaziyo o esibonayo ukuthi ngani kafithi kuhle lento esifuna ukuyenza.
Kweminye imidlalo yakusasa iqembu leBlack Rhinos lizancikilana leLichapungu enkundleni yeChipatse eseBindura kuthi iqembu leHawkmine lizemukela iqembu leCholocho enkundleni eluveve. Ngesonto iqembu eliphakamise isicoco seLeague nyakenye leCapes United lizadlala leHarare City enkundleni yeNational Sports Stadium. Iqembu leTriangle lizemukela iqembu leDynamo enkundleni yeGibo kuthi iqembu leHighlanders lizancikilana leqembu leShapani Mine enkundleni eBapa Fields. Umqeqetshi weqembu leHighlanders Errol Agbay uye wakhalala umsebenzi phakathi kweviki ekhonona ngezimali zakhe yazikweledwa liqembu njalo utshele intatheli izindaba zemidlalo ngolwesine ukuba lokhu akusoze kuphazamise iqembu lakhe ngoba bona abafana bakhe bebengamanga ukuzilolonga. Umdlalo wokugcina kulimpela viki uza kuba phakathi kweqembu leWange leqembu leNkezi Platinum ozadlalelwa eMalahleni. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Was a Friday, my darling. Okuhlelo lwethu Woza Friday lamhlanje siledlalade elitsha lomculi kamasigandi uzinja ziyamluma. Kuleli dlalade elilengoma ezilitshumi lantathu elithi Intandane, uzinja ziyamluma uthi uqukethe ingoma ezitshisa ukwedlula nyakenye ebelisithi iselebrithi lomgunyathi. UBenedict Nhlapho usiqhunisela eziphuma kuleli dlalade.
Lo mculo odumileyo kwezamasikhandi insizwe yaseCholocho uzinja ziyamluma ekhusale eTintandane ephuma kudlalade lakhe elitsha lalo alibiza igama leNtandane. Lapha-ke uthi usebenzisa ubutyantshu obukhulu kuziginci lasemazwini elonda imbali yempilo yakhe lempilo kaZulu.
Le album ukwenze ibe namandla ngendlela yokuthi la amanye ama-album wonke egcine zekhala ngaphansi kwayo ivungivungu nenkinga engiye ngadibana nazo kulo nyaka lo. Ukujikelwa nje ngabantu uthi ngabangani bakho ngokwazana nabo bejike lapho behambe ngaphansi bekwenzele phansi ukuthi ugcine ubhekiselwa phansi khulunye izinto nje ezingakuhlambalazi kwenzela ukuthi uphele amandla.
Yona-ke Ntandane lapha ukhuluma ngesenzo sabantu abayisayo eNtandane nxa isakhula bayininele khatshana kodwa ithi nxa isinothile uthole sebezikelela ekhokweni. I'm not going to be able to do that. ekuhleleni umsebenzi wakhe umlungisi Jabalala uthi le dlalade akufuzanga liswelwe loba ngubani othanda umculo kamasikhandini.
Mangiliqhathanisa lo msebenzi wakhe wonke wama-albhamu wonke lawa ngu-5 asewenzile, leli ngilibona mpela esebenze kanzima ekhuluma ngezinto ezenzakalayo empilweni zabantu, izinto ezenzakalayo emphakathini, izinto ezimehleleyo njengomculi, izinto esiphila kizo thina singabantu.
Leli idlalade liza kwethulwa ngokusemthethweni eHillbo Theatre kusasa emini, kanti kuza kukhonjwa zonke ezidlalade. Uma uthi uza kuvela abaculi abaningi abamxhasayo, kanti wonke umuntu ongenayo uzasuka eseziphathele idlalade leli elitsha kungelambadalo.
Bona uzinjezi yamluma ma sokuthiwa ubhekana nestage, uyazi nawe ukuthi kuye kutshintshe yonke into. Ngiyenza ngothando le nto, nangokuthi ngiyapractisa ke mina, kangifuni ukuthi umuntu ekubhadale imali yakhe bese ngisiyadlala ngamehlo akhe. Abantu bazobona nje into enzima kakhulu laphaya. Ngifisa nje wonke umuntu alithole leli CD likazinje elithi igama lentandane, bengisupport abantu bengaphela amandla.
Leli lidlalade likazinje zamluma elesithupha, kanti lamadala lawo azabe khona ngesikhathi kusethulwa leli elija eHillbo Theatre emini kusasa. Sulu 7 Johannesburg le South Africa ni ukuthi ngithi hlapho
kathi kasavume kuba siqhubeke sesonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo ukuhlelo lwethu lwalamhlanje. Abantu basemhlubulweni weMandebeleni batshayele ihlombe umsakazo weStudio 7 ekufikiseni iminyaka elitshumi lane usakaza. Ukhetho lokudinga ummeli wemwenezi East edale lePhalamende uqutshwa kusasa, kodwa kulensolo yokuthi bandla leZANU-PF liqhubeka lisethusela abamabandla aphikisayo. Kuhoza Friday lamhlanje besilaleleke idlalade likazinja ziyamluma. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, igama nguChris Gande lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.